Vashtaura nevatorove na upa vashanyira vanhu vakakuvara pamwe nevakafirwa nehama dzavo mirizhonga yanezuro. Avo vanga vari pachipatara cheparire nyatwa vachamisa vati havasi kufara nekunonoka kuri kuita ZEC kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vachiti izvi zvinopa mukana wekuti sarudzo idzi dzibirirwe. Vati vanoziva kuti vakakunda musarudzo iyi uye veruzhinji munyika vanozviziva kuti MDC Alliance yakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati chinoshamisa ndechekuti zvinobuda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndizvo zvinotanga kuverengwa, asi vari kukachamadzwa kuti zvakabuda musarudzo dzeparamende zvaburitswa veruzhinji vasingazive kuti akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndiani.
Kuda kuzama kukanga maresults asi satidi zvakakangwa, toda zvakabikwa nevanhu.
Vachamisa vati vanozviziva kuti vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika vachiti vane humbo hwemapepa akasainwa nevaemerera mapato panzvimbo dzaivhoterwa. Vachiti kunyange bato ravo rakakundwa musarudzo dzeparamende, ivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo mashoko ekuti pane nhaurirano dziripo pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvitevera gakava riripo panyaya zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo zvakare kuti vane kudyidzana nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakasiya basa gore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. Vachamisa vashorawo kupfurwa kwakaitwa varatidziri nezuro nemasoja zvakasiya zvaita kuti pafe vanhu vatatu nekukuvara vanhu vakawanda. Vashora hurumende nekushandisa simba rakanyanyisa.
President angati vanhu vapfurwa, otadza kukumbira regerero, otadza kunobata vanhu maoko, otadza kunoona nekukumburana nehama idzodzo, otadza kuti vanhu vese vapfura ivavo vatodzingwa basi, otadza kuti vatosungwa. Hazvigoneke izvozvo. Ende wobva wati no problem ndeyekuti MDC ndoende dambudziko. Tiri muhurumende hereso, tine futi yatinochengetera, tine musoja watinochengetera.
VaNelson Mudzingwa, avo vanove sekuru womumwe vakapfurwa vakafa muchiitiko chanezuro vaIshmael Kumire, vati vakarwadziwa nekuurayiwa kwakaitwa hama yavo nemasoja mumhirizhonga yanezuro.
Izvi zvinorwadza kune munhu unenge awana hama yake yasvika pane dambudziko rakaita sairori. Ichinga chiri chinhu chinonyatsopinda pamwoyo, unonyatsochinzwa chichirwadza. Asi chinhu chikuru chatotarisira manje isusu kwataa tabva kwese tichitarisa maerection. Takaa taenda kumaerection tiine runyararo, takaa taita makambeni tiine runyararo, tikasvika pakunovhota tiine runyararo. Asi toshamisika manje kuti komweya wazomuka muno muHarare wokuti pachitanga kupopotedzana iko kuri kutaurwa maresults ezviri kubuda pamaerection zvisiri zveHarare yoga asi zvenyika yese, zvopedzisira zvakupedzisira zvichiuraya mainnocent souls. But izvozvo zvinhu zvinorwadza, chisingazivi kuti kumutemo uyu wanga wapuwa mutemo wokuti aende kunofura anga achizivawo kunofura here, kakuti wanga achingunofura vose vose, kakuti waingoda kuti anyaradzeka kuti chaiva chii hatizvizivi. Asi isusu kurwadziwa tarwadziwa zvisinga.
Munengena wemufi vaKristu wokumire vati semhuri vari kuda kuripwa nehurumende zvitevera kupfurwa kwakaitwa mukoma wavo akafa nezuro.
Munhu anga ane mhuri yakati kure, ende nini kuti ndizvigamuchire zviri kutondorwadza, nekuti munhu anga asiri mukati mezvematongerwo enyika. Burden yese yekuchengeta mhuri yatosiyirwa kwandiri. Saka izvizvizvi atizive kuti zvichange zvakamira sei, kana kuti kombanzesheni inotodiwa, nokuti munhu anga ane vana vanga vachienda kuchikoro, mukadzi wake anoda kuchengetwa zvakanyanya. Kombanzesheni inotodiwa.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vabuda padande mutande rezimu ai vachiramba kuti masoja akapfura vanhu nezuro. VaChiwenga vati masoja akazopindira kunochengetedza runyararo mushure mekunge vanhu vapfurwa nevavanoti vairatidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.